Wongu Mkoma Evans utungamiriri we Border Management Authority BMA matinodedza nemazita remadunirwa kuti magreen bomba tinoona kuti utungamiriri wanga uri pamuganhu weBedbridge Border Post muzuva ranhasi singazive kuti vacharamba varipo here muzuva ramangwana asi vanga varipo vachitaurawo nevatapi venhau taona kuti paitika chimwe chiitiko chisioneka muzuva ranhasi pamuganhu weBedbridge kurutivi rweSouth Africa.
Zvii zvanyanya kuitika nhasi zvamungade kutaura nezvazvo?
Vatapi venhau vabvumidzwa kuti vange vachitora mifananidzo vari pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa weBedbridge Border Post. Zvinove zvinhu zvisati zvamboitika ndoo shanduko yataona yekutanga yauya neBorder Management sekuti veHome Affairs vanga vasingabvumire upenyu hwese kuti pange pachipinda vatapi venhau kana kutora mifananidzo zvayo kana kushandiswa kwerunhare rwanga zvisipo.
Tanzwa kuti nyaya hombe yanga ine chekuita nekupfuura kwevanhu pabhodha ipapapo, zvakamira sei pari zvino?
Panyaya yekupfuura kwevanhu uwandu hwakaoti wedzerei sekuti vanhu vanenge vadzisunungukei nenyaya yekuwedzerwa kwemakore kurarama kwebepa rezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika yeSouth Africa reZimbabwe Exemption Permit. Naizvozvo vanhu vambotura befu vanga vakasungikana munhu asingazive kuti ndikaenda kuZimbabwe zvinonomira sei, ndikaenda ndinozogona kudzoka here. Naizvozvo rwendo runo vanhu vakwanisa kuti vange vachienda kumusha.
Mashoko eve Border Management ati vawedzera mapurisa nevanochengetedza miganhu iyi. Tinonzwa kuti kune vazhinji vekuZimbabwe kunyanya vanoita zvokujamba mabhodha aya nekupinda nemumvura, zvinozopera mushere izvi?
Kurudziro yedu ndeyekuti isusu vanhu mukufamba musayambuke neparutivi pemazambuko. Yambukai kana uchiyambuka uine pasipoti, usina pasipoti enda nepabhodha. Ta zvaunoita zvese zviitike nepabhodha. Usapinde nemusango unosanganiswa panowanikwa zvinowanika zvakafanana nerufu, kubatwa chibharo, kutorerwa zvinhu zvaunenge uinazvo. Kingave kamari kadikidiki, kangave runhare, ingave kambudzi chaiko, vanotora vakomana nekuseri ikoko. Kune mabhodha akaoma anenge ari nekuseri ikoko yekuti unosvika usisina kana chauinacho. Naizvozvo tinokurudzira vanhu kuti vasashandise nzira dzeparutivi pezambuko, parutivi pebhodha.